Vashitaura pamusangano uyu waitwa paseta usimuharare nhasi mutungamiri wenyika uye vari sachigaro wekomiti iyi vaEmmerson Mnangagwa vati zvakakosha kuti muMozambique muve nerunyararo vachiti chitororo chiri kuitwa ikoko chinogona kukonzera kusagadzikana mudunhu reSADC pamwe nepasi rose vachiverenga gwaro rezvabuda mumusangano uyu gurukota rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vasiusiso mwoyo vati Troika Organ on Politics, Defense and Security yeSADC yabvumirana kuti nyika dzemuSADC dzibatsire Mozambique kurwisana nematororo zvichakadai mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Valuke Tamborinyoka vati Zimbabwe haikodzere kutaura zvechitororo chiri kuitwa kune dzimwe nyika vachiti hurumende yava Mnangagwa iri kuita chitororo kuzvizvarwa zvenyika zveZimbabwe
zvimwe zvenyaya iri kutivhundusa ndeyekuti vaMnangagwa havagone kuita cheya weTroika Organ vachidiscusa nyaya dzekuMozambique iyo hurumende yavo iriyo the biggest threat kusecurity yemacitizens vemuZimbabwe tikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuyamwe vamunyatso vakaitwa vana Cecilia Chimbiri vana Honorable Joanna Mamombe naana Netsai Marowa hurumende yavaMnangagwa ndiyo iri pamberi pekuita zvigevenga zvekuvhundutsa nekukonzera mhirizhonga nekuvhiringidza sekuriti yevana yeZimbabwe saka ivo havagone kutaura nenyaya yesekuriti yemuSADC iyo sekuriti yemacitizens avanotungamira iri under threat from his very own government
zvichakadai vamwoyo vatiwo musangano wekomiti yeSADC watarisawo zviri kuitika kuLesotho uku mutungamiri wehurumende yeko vaThomas Tavani vasiya basa vakakurudzira kuti kuchinjanwa kuchaitwa masimba ikoko kuitwe pasina ropa radeuka musangano weTroika waitwa nhasi waitwa zvechimbi-chimbi pachityorwa mutemo wekuvharwa kwakaitwa nyika dzevatungamiri vanga vari pamusangano uyu nekuda kwechirwere cheCOVID-19 vapinda musangano uyu navaMnangagwa ndiva Edgar Lungu vanove mutungamiri weZambia vaMokwetsi Mosisi vanove mutungamiri weBotswana pamwe nemutungamiri weMozambique vaPhilipe Jacinto Nyusi avo vakokwa nekomiti iyi kuti vaizoiturira mamiriro akaita zvinhu kuMozambique zvichitevera musangano wavakaita navaMnangagwa kuchimoyo mwedzi wapera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.